Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2021 Magatirira ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735 vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002 bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabaiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron hwatakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19 zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate. Vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Muunga pamuenzaniso ipapo?
Vanga vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba, zvinobatsira. Zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa neutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese, panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji, ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mino nomuromo, uye ngave vanogeza maoko avo nguva zhinji yatingati hand hygiene nokusanitize maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mhino zvipangapinda nautachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingati ya physical kana kuti social distancing nekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako unenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava vanokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kuti dzimwe nhambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Khupe vave makara asionane makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Khupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato asi muzvare Khupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance Magweta amuzvare Khupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare Khupe mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi avo vari kuramba kuti mubato mapindwa napongwe
awa ndomanyepo blessing ari kuitwa nevanhu vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru chichinzi ibato risina vanhu ibato risina kwarinoenda asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusinga nevanhu tikoa mashura themaimakanzo yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri of which inindandi national chairman ndindakacheya national council iyoyo asina kumbeda ndizomupendeza chose kuti madam kuva anofanira kudzingwa chinhu chakabuda imomo it was nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana neordinary congress iri kuzoitwa sometime end of february early week of march kuti tisarudze utungamiriri hweMDCT and it was unanimous after ite debate vanhu vachitaurirana asi takawirirana ngedenekudei ndinonisemi kuti madam Khupe vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibetwa kana kumuvwa as a motion by anyone akanga arimo imomo and isusu as the leadership of MDCT we are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with kuti divider
asi makapuwa here tsamba iri kubva kugweta rawe
handina kuiona and handitozvizivi tsamba ndotorwa newe papanhaka kuti pane tsamba yakadaro aina nditeiziri tsamba iyoyo and president musangano wangu asati ambonditaurira kana ani zvake musangano kuti hapana ambotiudza nyaya iyo saka izvi handimbotozvizivi avo amakuhwa ari kungobuda kuvanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara
tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati pakati paamai Khupe navaMonzora uye vari kutiwo mai Khupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaako vagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei
izvoautotumashoko tinongobuda hako apo napapo asi hatina any substance nekuti national council yatakaita sombe yapfuura madamu Khupe vanga varimo
sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe vaNtando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is clearly awaiting the long overdue MTCT ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo, vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe vaNtando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mumwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Restate Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutoro wedu Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro Restate Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo we-2014 Trafficking in Persons Act kunyange chigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe. Svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuPlumtree havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamagistrate Muzvare chandapiwa Molifi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zvita kuBlowtown kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachichaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. vachitaura mudare muchuchiswe nyai muzvarisisa Felin Djeng vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaendeswa kuSouth Africa uko kunofungidzirwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare Djeng vakaudza dare kuti vana ava havana magwaro ekufambisa, izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa bhodha vana vadiki ava havo vane makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru, izvo zviri kuita kuti mhosva yavamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti svikiti muBotswana uye vari kupomberwa mhosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problem kuvabereki vanodaro because unenge uchiita vana padenk pari nekuti mwana wavo ikininzi havasi kukochesa mwana upenyu hwemwana kana uri mubereki anokochesa mwana wako mai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti ndichumire munhu kuakakasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfumanya akaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachivanda napo kuti haiwaka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka, zvinonetsa pamwe vabereki vacho vanoitawo maproblem futi, ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGrootkerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusarura ganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusarura ganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nasi tine hurukuro nevanotungamira sangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender-based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Ngatine maprogramu akati wandei wandei atanga kutira abu kandisi kuchini mkuu programa kweli mwishire kuchi wechibu kumini hatine kuna young women and girls kana wati young boys and men rangi wa jepanika kungi wachi mkisisa kana kutipakura wa mabalu wako waone kukosha kuneka rani kazi kana kukosha kuneka rani mekuti chene kuwana bubunyo ya kati kutisa katangati chi mwenye kutisimbi ya kwenye mwenye kutu kutu ya kutu men engage so takaita takatena aichi mzakati wande atataka inye kumanga kutu ishisha nye wangu zikuta wangu kutu wangu 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 fokasa wakanyanya ni kutu wangu kazi wangu kazi kutu takati jika element ya kutu kiso wangu wangu takona kutu ma programs hili ya kati kutu ma kormali ya pera impact yanga ichira kutu kutu tikasa reme kenza wa nirumu kaku kusimu zira mazunani zinja nga shikisa yene nyaye naraunda ya dukisho mena inaraunda ya pati ya kao inaraunda ya gara ichi kushika stereki nirumu kana diwana wa koma na saka kwa jingi the main engage project yedi ili kunya kusangu nanga orientation nature ni kuti kutitinya se kuhuhisa kushika maranu kazi kutunati kita rope in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati zvisu program dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vanhu vatanga tichitageta program iyi taitagira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational nekuti musi wa10 nesure takakwanisa kuita programu yemabhora ingari soka pambe patanichitasati vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tisi message yedu chai chai yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tatese vakomana chivaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation nekuti community inenge chingoti aya kana uri mukomana ndiye ine simba kana uri munhukadzi ndikuna kuremekedza mwana mukomana saka zviri kutambudzwa nekuti vanhu vagara iti aya ini kune masangano mazhinji anouya singanyegara vachiita programming every day vanenge vachinzi vari kuya neinfluence nibva kumadhorobha anibva kunze kwenyika saka isu chekuti tiri vagari venharaunda atiri kunya kuitira izvi pane kakutambirika kanyangekuti zvamuri kutaura zvinhu zvingadai zviri kontrolzezvaaradzee muri kuremekedza tsika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emazimutatu yatinoti matraditional leaders anosanganisira mamwe masekeza akafanana nemabhizinisi vachinza ndivane influence vari kuzvitambira vari kuona sekuti ndikuremekedza tioenda kuremekedza tsika vane humwe unyanzvi kwasa tinenge vakafanana
asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo
dambudziko rakakura asi tinoona kuti tisu vakatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongwa chitanga chitaitanga 2016 saka aitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage yaya kunokurumbirai yanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadiki kana kurovza nekuda kwekuti kana vabereki vachirovana vechidi zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikuoni patatanga kuita programming apa it has reduced 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya. ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kumuteereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvezvitendero mukoma tanonoka wande ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuva ra25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho ichokwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndiitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi chida kutenda zvikuru nababa Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wavo wakakosha kumaringe nezvekrisimasi nemose vateereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nhau yabvunzwa nababa inhau yakakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva rekrisimasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakodzi ndo rakaberekwa Jesu Kristu zvichitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana-siyana pachiitwa mabiko akasiyana-siyana, achifara nokudya vazhinji vachita zvakasiyana-siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi ekunyengetera muzuva rekrisimasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatirikanesu vafundisi, hatina mati, tinamatawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanama tisitsaiti. Nokuti pazuva rekrisimasi rika tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha, nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi, negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kureva kuti zuva rechristmas iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi wechi24 akamukudza. Vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana-siyana, pakadyiwa zvakasiyana-siyana. Saka kududzwa ndo pakangobvira zuva rekrisimasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo wakatobuditswa muzuva rekrisimasi nokuda kwomwe mambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa, rambe chirangarirwa, asi nokuda kwevaRoma vakanegosheta kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti kuberekwa kwaJesu Kristu kwava kune secret, harisi zuva rokuti ndiri Kristu, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei izvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda Ishe wamasimba ose.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vateereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei? Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, unondipa simba.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika ini mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kumpalakazi 2021 ngokefutube endabeni zethu lamhlanje kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edala lephalamende ukuzozana Dlozane Khube.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilolunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi ngayindawo uMakhube.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khube.
Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million kuthi ke asebehlatshwe esibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usiqhamfundo Solalo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma kulilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu njengoba libona amanye amazwe ethukile. Kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usiqhamfundo Solayo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa ngeStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edala lephalamende uNkosazana Dlozane Khube labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress ozakwenziwa ngomnyaka ozayo. UKhube uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKhube uthi ufuna ukubona konke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lephalamende ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lephalamende kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhube eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ku ukuba lidale lelunga ledale leParliament. Ach akusebenzi njalo ebandleni lethu. Kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini. Nxa umuntu esechilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili, isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Udube uthi akukhanyi okwenziwa nguMakhube.
Okumele sikunanzelele yikuthi i-National Council leyo uMama Khupha akhuluma khona wayekhona, wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuni yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni ku-Constitution u-Section 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamamkhuphe, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakakhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima uMakhuphe, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhuphe. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khuphe. Asisoze sesabe even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebheleli azahlala eku-Dr. Khuphe, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu siwatshela, sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhla ka-27 December last year. Kube lomona, sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, siza bhala amaphetshana ama flyers, sprint ama flyers, siwajika eMatabeleland yonke le, siwahlela eMatabeleland yonke le. Sizaba dikampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukwenza kube yisecret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela. I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni wepharty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi, abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Kasenelisanga ukukhuluma loMakhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu, ezitolo lezinye indawo. Kusanda kujutshulwa isotsha litshontsha, njalo sekubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule socha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo wokubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarogora ngomunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose 1,800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuze kube kathesi ophe amakhala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa walezimota walembhobho njalo yalanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenzela kwanesithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasela lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni uMnumzana Matthews Thule sakamuse Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibela uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, imashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi. Sala abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona engani amapholisa namasosha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa, ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
UMnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meyefasise umthetho lapho ukubhekezwa lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex police lama ex-soldiers asebeqekeze kakhulu amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumende sokumele fake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisosheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasosha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabelweni seMatoran North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisangwenya wenza inhlelo ezijeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka, kakhulu laba abangena amaklabhu la akugogelela ogogelela ngiwabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk, kude kakhulu ungasebenzisa ibaleti silk kuyazwakala ngoba saving and internal lending community. Bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nanku sesibeke lapha. Bona bazitsholo ikho bekhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okuningi okwenzakala khonapho-ke eDaluka.
Abazali njalo-ke kula abanye abakhatshana abafisayo kubana hhayi siyaphosa laphana lathi sikhwame sikwenesongwenya Lami kuningi ngifisa ukuthi ngiphakamise. Ngoba isanda esihle bakithi ngisiphayo uNkulunkulu yacho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza. Ngakunjalo ke lami kuningi engiyakukhangela nje wakathi sisikhangele abampofu khonapho abagcina izintandane. Ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise. Lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hhayi sengiyenze lokho. Ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo. Bagcina lapho bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zona nezintandane abalazo. Fonke bekubonga ngongwe ngoba iCOVID-19 ikhona ibaphazamisile. Kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kuthisile climate change ingavumi umumona lwesona omkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stebuke lapho. Kunjalo ke inamba yami ngilinikeze +26 3 775 875 8 2 0 775 ngqobo lapha ekhaya eduze 875 822 +26 3 775 875 822 Moveni ngiyabonga.
Ake uLamdlazi malapha kuhlelo lwezamaphandleni besilomnumzana Moveni Qhelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elobhane esabeleni semathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lesizulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bekulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk waba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula umuyi uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. De Klerk noMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights seluqotoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baphothwe e-Ganfuda ne-Al-Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo. Sobisikati sezamasiko
namasiko senzi umandla
lo baba mkhulu
namasiko
babelobola
usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo baba inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Sibonye ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho sikhuluma ngakho lamhla-ke uhlelo lwethu lwamasiko. Singathi-ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafitshane kolokho Ngwenya.
Lalicelwa lingakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu edula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abakhondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amaziro kwakungolwesithathu abafika beyabuzela bezenza abakhuthekeyo ngelanga loziro bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu kolapha ngamafitshane wakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu osekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hhatshi nje wonke umuntu okulabantu abakhondana lakhona lokho
bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le njelele sokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhatshi ngepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiye politiki lebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa kokwabo baholisela ukuthi kube yibo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
Yey siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondana ukuyaqhelela abantu izulu. Kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye kayiqine esigabeni sayo ngoba induna yosiko. Ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu ke lapha besixoxa ke le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadina lokusasa ba
Siya sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5 verse 4 wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane Ilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5. Ngakho ke uPetru wagcinwa ethilongeni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu nguye ke lo Herodi. Esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni. Baningi abantu abafana lo Petro abaphakathi kwamatilongo achiyeneyo. Itilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele la magama ongasoze uwakhwabithe kodwa ungelalutho ozalwenza ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni wenza lokho okufunwa yilabo abayagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa kulesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu kuyafana ufana lo muntu osentilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga. Kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini bayazazi ukuthi bayini itilongo labanye, kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlele le nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe ngumoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala uklubhu kumbe obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo bazi baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basetilongweni lidimoni lomoya omubi ngabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele, njengoba kuthiwa uverse 5 khe bayibandla lamkhulekela nesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni atshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle kodwa ngaphakathi usentilongweni, kuningi okumphambanisayo okumncitsha kanye lokukhululeka nenkululeko umele abelayo. Asikhulekele baba thixolungileyo, sicela ukhululwa emathilongweni ngamunye amunye. Lelo thilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadalela khona emhlabeni. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngozibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNomen Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murabadoro. UBenjamin Marwari ukhangelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaxokozela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lephalamende uNkosazana Thokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube.
Ngokulandela
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.